Sports.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 19, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro muSouth Africa ratanga nhasi kunzwa chikumbiro chehurumende iyi chekuti ipuwe mukana wekukwira padare kudare repamusoro-soro reSupreme Court, ichipikisa mutongo wakapiwa nedare repamusoro wekuti kudzingwa kwezvarwa zveZimbabwe zviri kushanda munyika iyi kwainge kusiri pamutemo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votarisirwa kusimuka munyika nhasi vakananga kuNew York kumusangano wepagore weUnited Nations General Assembly. Vebato rinopikisa reCCC vanoti kunyangwe ZANU-PF iri kuti yakakunda musarudzo, nhengo dzebato rayo dziri kushungurudzwa zvakanyanya mumatunhu ose enyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro muSouth Africa reHigh Court kuPretoria nhasi ranzwa nyaya yechikumbiro chebazi rezvemukati menyika iyi chekuti zvarakatura zvinofanira kuti zvimiswe zvitsvetwe parutivi. Dare repamusoro rainge rapa mutongo wekuti danho rehurumende yeSouth Africa rekudzinga vane magwaro emaZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP rainge raitwa zvisiri pamutemo. Asi hurumende iri yadzokera kudare iri ichikumbira kuti ibvumidzwe kuenda kudare repamusoro-soro kana kuti Supreme Court. Sangano Redi Helen Suzman Foundation iro rinorwira kodzero dzevanhu rakakwidza nyaya iyi kumatare muna kubvumbi richipikisana nedanho raive ratorwa negurukota rezvemukati menyika yeSouth Africa vaAaron Motsoaledi nebazi ravo. Magwaro emaZEP anobata zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa zvinosvika zviuru zana nemakumi manomwe nemasere kana kuti 178,000. Vane magwaro aya vakapiwa kusvika kupera kwegore rino kuti vange vatsvaga dzimwe mhando dzemavhiza ekuti vagare muSouth Africa zviri pamutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba.
Ndofunga chekutanga kungodorangarira kuti kune court case iyo yakaitiwa. Principal case yacho yaiva Suzman Foundation ndo yakawapiliwa naminista. Zvainongoreva ndozvokuti yakadzorera bekichitsvape kuna minista kuti minista ngavafuge patsva pazvinhu zvavakanga vaita zvokubvisa Zimbabwe Exemption Permit. Chechipiri, kwakaimu court case imomo vanhu havafaniri kusungwa, havafaniri kushungurudzwa, havafaniri kudhipotewa kana kubudiswa muSouth Africa kusvikira minista vatanga kuita tsvakurudzo yekuti pfungwa dzevanhu vari paZEP nevanogwira kodzero dzavanhu vanhu vanosangana vanogwira kodzero dzinodzidza vanhu dziri kuti pamusoro pokumisiwa kwazvakaitiwa izvi asi zvinosanganisirawo nevamwe vanenge vane chokuita nenyaya iyi kana vakatingati mastakeholders
vamunotaura ava ndo vakafanana navana Helen Suzman here vanopindawo papi munyaya iyoyi
Helen Suzman Foundation yakazodzokera kukoti ichiti iyo kana minista zvavatiwo vava kuapila decision yakapiwa nehai kana tichiti kuapila kungotora nyaya yekuindisa kudare mumbere Supreme Court of Appeal
asiwo danho riri kutorwa navamutsvaledi nehurumende yesouth africa munorionawo rakadii
kana minista vadaro zvinoreva zvekuti vanhu vava kuchitendekwa kusungwa kana kudhipotewa kana kudini ndosaka Helen Suzman yakaodzokera kukoti zvakare ichiti tine application yokuti takamirira appeal yose nyangwe ikatora makore akadii kusvikira kuconstitutional court minista havatende kusunga kana kudhipota vanhu vari pazimbabwe exemption permit
ndoda kuti ndipedzisire nekamwe kamubvunzo kadoko doko vari musouth africa vezimbabwe vakamirirawo magwaro iwawa zvamungavakurudzira kuti vangachiita vakamirira ndezvipi
zvinodiwa kazhinji uchakamirira kudai usagara munyika yavamwe zvisiri pamutemo saka kana uchinge wapiwa mwaka kana kuti nguva yekuti chiita maapplication zvinongova pamutemo ende zvine uchenjeri kuti uchingoapply pane kuti wotitomirira zvichabuda musarudzo nokuti zvichabuda musarudzo hauzivi kuti zvinopera zvakaita sei kana nesuwo magweta hatisati aziva kuti pakupedzisira zvichaomirira sei saka fana kungoita maapplication avo ndo zvatingakurudzira
avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu advocate Gabriel Shumba vachitaura vari parunare vari muPretoria South Africa naIvan Zwininga weStudio 7 Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kusimuka munyika nhasi manheru ano vakananga kuNew York kumusangano mukuru weUnited Nations General Assembly asi vanhu vakawanda vari kukurudzira kuti United Nations izeye nyaya yeZimbabwe kumucheto wemusangano mukuru uyu zvichitevera sarudzo dzisina kutambirwa nevanopikisa uye masangano akaita seSADC African Union nedzimwe hurumende dzekunze vanopikisa vanoti sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vajoi mabhenge vanoti zvinonetsa kuti nyaya yezimbabwe ikandwe mugango kugeneral assembly ngatinzwei hurukuro yataita navo
zvese zvinotaurika mukati neUnited Nations General Assembly hatingati agenda yaya inenge yakatarwa pada gore chairo chairo risati ratombengera rasvikwa kana vataurirana vakatadza kunzwanana uro dzimwe dzenguva vanenge vachingoonesana zvavo asi nyaya yezimbabwe chaichoyo kwaingatotaurwa kana ichinge yazosvika musangano reUnited Nations inenge ichitotaurwa mukati mebato resecurity council pari zvino hapana chidokwa doko hapana zviri kuratidza kuti nyaya iyoyo inogona kuenda ikoko nekuti security council pachayo inenge ichishanda nekuti chii chiri kuitika mukati menyika pari zvino sarudzo dzinenge dzichinzi hadzina kuchena chete chete hazvo zvingaita kuti security council inge ichinzi ingada kubata nyaya iyoyo asi hazvitadzi zvazvo kuti pamusangano weUnited Nations General Assembly unenge uchiitika pavewo nevamwe vatungamiri vanenge vachitaura navamunangagwa vachibvunzanawo kuti zvakamira sei chii chingaitika kuti nyika ifambire mberi
asi kana naimo musecurity council macho mune chingabuda here tichitarisa kuti zimbabwe ine rutsigiro rwedzimwe nyika dzine masimba
haa musecurity council tichida kuonesana chokwadi pari zvino vazulu handifungi kuti iyo nyaya yacho chaiyo ingatombogona kuenda kundosvika ikoko nekuti tarisai sekudai izvi maonerwo anoitwa kuti security council izonyatsogona kupindira pakati pedzimwe nyika kana kuti izeye dzimwe nyaya dzedzimwe nyika panofanira kunge paitwa kuchikorwa kwekodzero kwemhando yepamusoro-soro kunoonekwa nemeso machena zvino kana iri nyaya yekunzi sarudzo hadzina kufamba zvakanaka iyo security council yacho inofanira kunge ichitoti pane vamwe vakaongorora sarudzo vasiri veUnited Nations pachavo vakanga vachiitawo vakazvimirira vana African Union vana Carter Center vana European Union nana SADC ivava iyo security council chaiyo chaiyo inenge dauto nyai dzozo dzimboze waikoko dzipere ichinge yazosvika zvayo ku security council ndinona sekuti makakatanwa kuti pazonyatso wanikwa chinonzi chinobuda chaichacho nekuti ku security council chinotanga kutonzi chaitwa chaizvo kutemera Zimbabwe zvirango zvehupfumi asi handizivi kuti nenyaya yesarudzo badzibadzi nemazira atinoita zvinoitika pasi panapa kuti ingava ndiyo nyaya ingatoita kuti security council ibve yanzi yaakutemera zvirango zveupfumi here handifungise kudaro
ko imo musadhaki kuti nyaya yezimbabwe yacho itange kutaurwa zvinenge zvaita sei
pane rimwe boka riri pakati apapa rinonzi iro sadhika troika ratinoziva isusu kuti ndiro rinenge rakabata nyaya dzatingati dzesecurity mukati mesadhiki nekugadzikana kwezvinhu zvakanaka mukati mesadhaki iroro ndo riri kutungamirwa nava hakainde ichilema vekuzambia iroro boka iroro rinotenderwa kuti ringe richidaidzira musangano wechimbi chimbi nekuti ndiko zvakare kunofambiswa nyaya dzinenge dzichionekwa sekuti dzinogona kuita yatingati pachirungu threat to security mukati meregion yesadhiki
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vajoi mabenge vachitaura pari parunare muharare zvichakadaro nhasi masikati vamunangagwa vatoresa miko vamwe vateedzeri vemakurukota vatatu kustate house vatoreswa miko vanoti vapolite kambamura vanhu vamuteedzeri webazi rezvemigodhi amai chido sanyatwe vanhu vamuteedzeri wegurukota mubazi rezvemukati menyika uye varoy biller vanhu vamuteedzeri wegurukota rebazi rezvemaindustry vamwe vari kuchema-chema kuti Zimbabwe ine makurukota akawandisa pachitariswa upfumi hwenyika asi hurumende iri kuti hapana chakaipa pane vari kusarudzwa ava Nyaya dzekupambwa kwevanhu kuitwa kafira mberi nekusungwa dziri kuenderera mberi kubva zvapera sarudzo vanopikisa vachiti munyika maberekera ingwe vari kupomerwa mhosva dzekumbunyikidza vanopikisa nekutyora kodzero dzavo mapurisa vasori nevamwe vari kuzviti Forever Associate Zimbabwe kana kuti FAZ vanonzi vanoshanda nevasori uyevo vamwe vari kunzi vari kutyora kodzero dzevanhu ndeve ZANU PF asi vose ava vari kuti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya mutoro wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera
kunyange hazvo mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakakwikwidza musarudzo vachiti vanoda runyararo munyika vanopikisa vanoti izvo handizvo zviri kuitika kubva zvapera sarudzo nhengo dzebato retripusi dzakawanda dzinoti munyika hamuchagarike mutungamiriri webato iri vanelson chamisa vaudza studio 7 kuti nyaya dzekupambwa nekushungurudzwa kwenhengo dzebato ravo dzinofanira kuferefetwa mumwe uyo akapambwa muharare nevanofungidzirwa kuti vasori akatochwa ndikanzuro womuharare vaombera ishe nhende vanoti vana chiremba vachiri kuvavheneka kuti vaonekwe kuti vakabayiwa jekiseni rainge rinei
vana chiremba vari kuzama kuda kuongorora vabatanidzi asi vari kutsvaga zvakawanda wanda zvinobaya zvinovhiringidza zvakawanda pfungwa ropa mapapu inyange kushanda kwemwoyo chaiko
imwe nhengo yetriple c vanelson mukwena vakapambwawo kumba kwavo kuhighfoods vakasiyiwa vakandwa musango kumapinga kumashonaland west kunze kwekupambwa kwevanhu nhengo zvedare rebato iri dzave kugara dzakasungwa nekuvhimwa semhuka vamiriri vedare reparamende vatatu vanoti muzvare maurin tademaunga vaosalis siziva uye vasarenda kapoikulu vakasungwa mazuva akapera makanzura ebato iri akasungwa anosanganisira mutevedzere wameya weharare muzvare kudzai kanzombe clyde mashozhera uye vasimbarisidhuve kubhulawayo imwe nhengo yetriple c vajohn panduki vanoti vanga vachifonerwa nenhengo dzefazi kubhikita uye svondo rapera vakatyidzirwa nerufu
ya ichokwadi kuno kubhikita hakuna kumira zvakanaka nhengo dzefazi dziri kurova vatsigiri vetriple c uye dziri kuvhundisira vatsigiri vetriple c vachivavimbisa rufu ini pachangu dzangu ndakafonerwa nekusendirwa mameseji vachindivimbisa rufu. Apa chinonishamisa ndechekuti maelection akapera, ndoshaya kuti chii chavari kurwa nesu isu vatsigiri vetripus.
Dzimwe nhengo dzebato retripus dzakaita sava Alan Tirive pasi kuhurungwe navapita taonana dzakapisirwa misha kusara yave dota. Vamwe vakaita sava Shadrekana vekugoke kabhuyuni vanoti vanoshandisika kuti fazi ichiri mumaruwa mavo ichivhundusira vagari kunyange sarudzo dzakapera kare.
Vakatouya kwavari vachivaudza kuti imi manga muri maagents takukushungurudzai zvokuti mukasafa gwendo guno hatimbokushayai muri vapenyu. Toshaya chikonzero chacho kuti chavanoramba chishungurudzirwa chii kana zano ichinzi yakahwina. Ko fazi yacho chaichada kuvanhu chii? Sarudzo vanoti dzakapera asi varongora vachingoenderera mberi.
Kuguruve madzibaba veshanduko vagodswitch dhau vanoti vatsigiri vetripc vari kutyidzirwa uye kunyimwa chikafu.
So tiri kushungurudzwa kuno kuguruve. Vazhinji vacho havasi kutorara mudzimba, vazhinji vacho vari kurara musango. Bhozi vanhu vari kuramba vachishungurudzwa chete kubvira pamaelections apera nanhasi vanhu vachete vachiri kushungurudzwa. Hamenoti kusiyana mafungiro emhosva here? Kusiyana mafungiro emhosva here? Kurarama kwatiri kuita munyika yedu.
Asi vanozviti mutungamiri webazi refazi munyika vakuda kwashe mutsanga varamba mhosva dziri kupomerwa sangano iri.
Aiwa, hatina vanhu vari kutiretena vanhu. Bato redu chokutanga harina kumbogara ratiretena vanhu. Bato redu raikampena murunyararo mune zvakanaka. Ende rikakampena mune zvakanaka tawina maelection. Hatina chikonzero chokuti isusu takahwina maelection takapedza. Tochitanga kufamba tichivhundutsira vanhu panguva ino. Okay. Bato redu refazi riripo. Richagara riripo nokusingaperi. Ndosaka ichinzi Forever Associates.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira vati bato ravo harishandi nefazi kuita mhirishonga sezvo ririro rakakunda musarudzo.
Iko takaita maelection, maelection akapera pakavhotewa pasina kana munhu ambonza shungurudzwa, pasina munhu ambonza netewa. Isusu takunda pamaelection tinozoshungurudzirai vanhu. Inini handisi kuona nhauro iri kutaurwa netripc nemusoro kana kuti nechiremerera chokuti tiipe nguva yekuti tinyanyoipinda, nekuti isu sebato reZANUPF tinoremekedza mutemo.
Asi TPC inoti nhengo dzayo kunyange dzikamhan'ara dzinosungwa kana kuti mapurisa haana matanho aanotora. Magweta anenge achimirirawo nhengo dzeTPC akaita sava Dark Kotat vanombosungwawo nemapurisa. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vati vanga vasingakwanisi kutaura nesu sezvo vanga vari mumusangano. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushushikana nenyaya dzekusungwa kwevanhu muZimbabwe. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze ari kushorawo zviri kuitika kune vanopikisa izvi. Hurumende iri kuti vanopikisa vari kuda kuratidzira mushure mesarudzo dzavari kuti dzakadirirwa zvemhando yepamusoro. Asi vachamisa vanoti kuratidzira munyararo ikodzero yevana veZimbabwe iri mubumbiro remutemo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo. Jini Godfrey Timba.
Varimi pamwe nenyanzvi dzekurima vaungana nhasi vachizeya nyaya yekurima mbeu dzechinyakare dzisingadi mvura yakawanda senzira yekuedza kurwisa nzara yagara ichirova dunhu remwenezi. Mbeu dziri kukurudzirwa kurimwa mudunhu iri dzinosanganisira munga, mapfunde nezviyo. Mutori wedu wenhau Passmont Lovu anotipa nyaya inotevera.
Nhasi sangano remwenezi Development and Training Center rakokera gungano panzvimbo yemabhizimusi yeNatural Growth Point, apo nyanzvi dzekurima nevarimi vazeya zvakakoshera kurima mbeu dzisingadi mvura yakawanda. Kuratidza kukosha kwegungano iri, madzishe enzvimbo anoti Ishe Neshuro pamwe naIshe Chitanga vange varipo pagungano revarimi iri vabva kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzakaita seMasogwe, Sarahuro, Rutenga nemamwe matunhu akapoteredza akaita seBikita. Varimi vawa naomukana wekushambadza zvirimwa zvavo. Vanoona nezvekubudiswa kumashoko musangano remwenezi Development and Training Center vaAmosi Batisai vati chinangwa chemutambo uyu kuunganidza varimi vemudunhu iri kuti vapanane mazano.
Zuva ranhasi rakanangana nekuunganidza varimi kuti tizive nekugoverana pamusoro pezvekurimwa kwembesa dzitsanganiki munzvimbo dzisinganai mvura yakakwana. Tiri kutarisirawo kubatsira vanorima kutengesa nekushambadza zvirimwa zvavo.
Vabatisai vatiwo gungano iri range richiziya zvakawanda pamusoro pekudya kwechinyakare uko kuri kukurudzirwa nevanoona nezveutano.
Chimwe chinangwa chemutambo uyu kuziya maera nezvekudyika kwechinyakare uye kuruzirei vanoona nezveutano pakushandiswa kwekudyika uku mukurisa zvirwere zvakasiyana siyana.
Vakafano bata chigaro chemukuru weAgriculture Advisory and Rural Development Services iyo yaimbove AgriTech vanobet masiwa vange vari munyarikani pachitiko ichi. Vakurudzira varimi kuti vadyare mbesa dzetsangadiki dzinokura kunyange mvura ikasaturuka zvakanaka.
Imbeu dzeshangadiki kwete mbeu diki. Tiri pano kuratidzira unaku nohumhizha nokugona zvatakagona kubudisa pamwaka wokurima. Zvatiri kuona pano tinoda kuita makwikwi. Makwikwi anotibarira mweya wakanaka kana tikamaita zvakanaka.
Izvi zvatsinirwa nemumwe murimi amai Simbisai Machava vanogara kuward 3 mumwenezi.
Nhasi tiripo pakupemberera zuva rokuti tichinge tichidzokera pachinyakare chedu pakurima tsanga dzedu dzedikidzi. Zvikuru sei munomwenezi takatarisana nemamiro ekunze climate change. Mune mvura shoma. Saka munoda mbeu diki dzinoti vana mhunga, vana rukweza, vana mapfunde neuruninga.
Vanoshanda mubazi rezvekurima mudunhu remasvingo vari nyanzvi yezvekuvandudzwa kwegoho vaJonas Chinyavada vati murimi anoda kuti apuwe ruzivo rwekukohwa pakuru mbesa dzechinyakare nekuti kurima chibage munzvimbo inowana mamirimita emvura mazana matatu nemakumi mashanu pagore rese kana kuti 350 mm hakuna zvakunobatsira murimi.
Tisusu handei tinorima mafunde siri tichirima mafunde kana mvura ikange ichitarisirwa kuti ishoma mafunde mashizha ayo akatetepera. Saka kutetepera kwakaita mashizha ayo zvinokonzeresa kuti asaluza mvura yakawanda zvinoita kuti iwo arambe achikwanisa kuita yekuti pashuru resistance.
Mwenezi ndeimwe yematunhu munyika akatarisana nenzara yakakura zvichitevera kushomeka kwemvura. Kwemakore mazhinji vakawanda mudunhu iri vanorarama nerubatsiro runopiwa nemasangano anobatsira vanoshaya akaita seWorld Food Program iyo yakatanga kubatsira varimi ava muna 2015. Sangano rekuAmerica reUSAID riri kushandawo nesangano reMwenezi Development and Training Center kuderedza urombo nenzara mumwenezi nenzvimbo dzakapoteredza. Mwenezi iri muchikamu chechina nechishanu pakupatsanurwa kwenzvimbo pachitariswa mamiriro ekunze kana kuti region 4 and region 5. Iyi inzvimbo inopisa isingana yemvura yakawanda. Vanobatsira vari kuda kuti varimi vazvirimire kwete kungopiwa chibage pachena. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmon Zovu.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombokupai zvaitika kune dzimwe nyika. America neIran dzachinjana vasungwa vange vari majeri uye mari. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vati vafara nezvaitwa vakatenda hurumende dzeQatar, Oman, Switzerland neSouth Korea nekubatsira muhurukuro idzi. America yatumirawo zvimwe zvizvarwa zveIran zvange zviri mumajeri. Iran yaita zvimwe chete. America yabva yapawo Iran mari inosvika mabhiriyoni matanhatu kana kuti 6 billion yange yakabatwa nenyaya dzezvirango zvakatemerwa nyika iyi. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, Mukuru we Department of Chemical Pathology ku School of Medicine by University of Zimbabwe muzvinafundo Hilda Tendisai Matarira vanoti mvura iri kunwiwa nevagari vemuHarare, Ruwa nechitungwiza iyo inobva ku Lake Chivero haichafaniri kunwiwa kana kubikiswa chikafu nekuti kunyangwe ikafashaidzwa inosara ine utachiwana. Ropafadzo Mapimidze anotipanyaya inotevera.
Muzvinafundo Matarira vaudza Studio 7 kuti vakaita ongororo yemvura iri kunwiwa nevanhu vakawanda muHarare vakaona kuti haina kukodzera kunwiwa nevanhu.
Zvirwere zvamungafunga zvinonyanya kukonzereswa neutachiwana hwatinowana mumvura zvizhinji zvacho ndezvemumudumbu achinoti gastroenteritis. Zvamadhayariya, vana kolera, vana taifoidi, zvinoita kuti vanhu varutse, vaite matemperature fever, vanzwe musoro kana makreni, uye dzimwe nguva kana mapapu anokuvara, kana iyo polio chaiyo inokwanisa kuitika. Kana ukafema mvura iyi inonhuwa, unokwanisa kubata.
Vaendera mberi vachiti imwe tsvina inokonzerwa nepombi dzasakara idzo dzinopinza tsvina mumvura isati yasvika mudzimba dzevanhu. Vapawo muenzaniso yemhando yeutachiwana hunovhiringidza utano hwevanhu.
Zvakaonekwa zvekuti mumvura umu mune zvinhu zvatinoti inorganic metals anobva pamapipes anenge aora agarisa asina kuchinjwa. Zvikaonekwa zvekuti muna mamwe machemicals sama fertilizers nitrogen nephosphate nokuti 90% yecatchment kureva kuti kunobva mvura kana yanaya ichipinda muchivero inobva kunorimwa.
Muzvinafundo Matarira vanoti imwe tsvina inowanika mumvura inobva kuzvimbuzi uye nezvimwe zvinhu zvinenge makondomu nezvinoshandisa vakadzi pamazuva avo ekutevera sipo nemimwe mishonga inoshandiswa kumaindasitiri. Mutauriri wesangano reZimbabwe Water Authority vatsungirira Shoriwa vanoti zinwa inopa makanzuru mvura inobva kumadhamu asi ibasa remakanzuru acho kuichenesa. Mumwe mugari wemutinod North muHarare amai Beauty Shinyowa vaudza Studio 7 kuti mvura inobva kukanzuru inonwa zvokuti haitonwiki zvachose.
Kana tiriwo vagari vemuno muZimbabwe tiriwo vagariwo vakagara zvakanaka tichibhadhariswawo mabills aya chinozoitawo kuti mutipiwo mvura isina kugadzirwawo zvakanaka chii. Magadhini macho moti tisadiridze asi mvura yamuri kutipa inenge ine tsvina.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano revagari recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vatsinhirawo kuti mvura inobva kuLake Chivere yakasvibisisa uye panoda mushandira pamwe kugadzirisa dambudziko iri.
Tikukumbira kuti guta reHarare rive rinobuda pachena pamusoro pekuti chii chimbori mumvura nemunwiwa nevanhu vemuHarare. Mukaenda kunana South Africa kunana Durban nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana vanhu ivava kana kuti mamunisipariti iyaya pazuva pega pega anoburitsa tingati magwaro ekuti chii chimbori mumvura angave kana dzingava simbi dzingava zvimwe zvikati machemicals anenge ari mumvura iyoyo asi naizvozvo mashoko eyo hative tinomawana kanyanyanyanya takatarisana neyemvura yemuHarare.
Meya weHarare vaIan Makone vaudza Studio 7 kuti idonzvore kanzuro yavo kuti ipe vagari vemunharaunda mvura yakachena.
Zvinenge zvichidetsera chaizvo kuti vese vesina stakeholders vauye tisangane nawo tichibva zvitsutsuro zvacho nazvese izvozvo.
Kunwa mvura yakasviba kuri kupa kuti vanhu muHarare nemamwe maguta varware nezvirwere zvakaita sekolera nemanyoka. Zimbabwe ine dambudziko rechirwere chekolera chakatangira kuchegutu muna kukadzi. Bazi rezveutano rinotiwo mugore rino vanhu vanodarika zviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi maviri vabatwa nechirwere chemanyoka. Vanhu vana vakafa, vaviri vacho muHarare, vamwe vaviri kuHange. Muzvinafundo Matarira vati vose vanoda kuuya mvura yavo kuti iongororwe pachena vanofanira kuisa mubhodhoro rakachena voenda nayo kuDepartment of Chemical Pathology muroom 19 paground floor kuchipatara chepari renyatwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapimidze.
Muchirongwa chedu che live talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekuuya kumusangano we United Nations General Assembly kuri kuitwa nemutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa mushure mesarudzo dziri kuramba kutambirwa ne vakawanda kusanganisira vanopikisa vachiti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Dare remSouth Africa ronzwa chikumbiro chehurumende chekuti ikwanise kuenda kudare repamusoro-soro reSupreme Court kupikisa mutongo wekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvidzingwe munyika iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Tokusiyai mina Gibbs Dube na Taboka Ndlovu. Tinotenda.
Sokuyisika ndisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngombulo mhlaka 18 kuMpandula 2023 ngokuphitobe.
Lo Thabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje
nga uminister engaphumelela kulokho akutsho kusho ukuthi sokulandela uhlelo avelwa lutho ukuthi ke ama permit la kumele aphele mhla ka 31 December 2023.
Uhulumende wakwele South Africa ubanyeka emthethwandaba udaba lwamaZimbabwe exemption permits ephikisa isinqumo esenziwa lidale Pretoria High Court elathi akumelanga emiswe ukusetshenziswa lonyaka.
Ukuthi akuthethezwa kakhulu asikhangelelanga ukuthi kube lento enjalo ikakhulu inhlanganiso ye-United Nations le esikhangelele ukuthi kube yiyo ethungamela indaba zokuthi ezombusazwe zihambe kuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukuba uzafika eNew York kunsukwane ezilandelayo lapho azangena khona umhlangano omkhulu o-United Nations General Assembly.
Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulo msakazo.
Ukhulumende wakwele South Africa namhla uphanyeke emthethwandaba udaba lwamaZimbabwe exemption permits ephikisa isinqumo esenziwa lidale lePretoria High Court elathi akumelanga emiswe ukusetshenziswa lonyaka. Umnumzana Aaron Motsoaledi, umphathintambo obona ngendaba zekhaya, uphanyeke udaba lwelu eSupreme Court esithi isinqumo esethulwa yePretoria High Court lonyaka sephula iziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. I-Pretoria High Court yathi kwakungaqondanga okwenziwa nguMotsoaledi lohulumende wakwele South Africa ababefuna ukumisa uhlelo lweZimbabwe exemption permits bebengakhulumisananga loZulu. Umthethandaba uthi uzahlolisisa udaba lolu ngesikhathana esilandelayo ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lomnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Inkantolo yasePitoli yathi yona labo abaphethe incwadi okuthiwa iZimbabwe exemption permit kumele incwadi lezo zime ukusebenza 28 June 2024. Njalo ngaleso sikhathi zisebenza lezo ncwadi umphathintambo wezangaphakathi kumele axoxisane lalabo bantu ukuthi isinqumo esathathwa nguhulumeni weSouth Africa ukuthi incwadi lezi ngaqhubekeli phambili zibathinta njani. Yikho-ke uphathintambo wezangaphakathi kwele South Africa wasesithi yena akavumelani lesinqumo senkantolo, yikho-ke wasesithena uzokuyafaka isicelo ukuthi aphikise okokuthi kumele aye enkantolo ephezulu singathi ngolwasemzini Supreme Court. Manje-ke lokhu kwenza ukuthi nxa evunyelwe ukuthi ayenze lokho othiwa nolwasemzini aphinde, So kusenza ukuthi isinqumo leso senkantolo singabi implemented kumbe ngithi mini judgment ingabi implemented ukuze kulindwe ukuthi indaba yenkantolo esifakwe ngumphathi intambo ezangaphakathi iqedwe inkantolo. Inkantolo yeSouth Africa.
Singathi ke uMotsoaledi lapha ufuna ukuthi kuthweni.
Uthi yena akavumelani lesinqumo esokuthi kumele uhulumeni angathathi isinqumo asithathayo ngoba uthi lokhu kwenza ukuthi abomthetho kumbe inkantolo zingenele ekusebenzeni kukahulumende. Uphakamisa kakhulu lokho abakubiza ngolwasenzi nokuthiwa yi-separation of powers ukuthi i-executive le-cabinet. Uthi yena i-judiciary isingenele lapho ngamelanga khona yikho yena ule separation of powers phakathi kwe judiciary le executive. Manje ke isinqumo senkantolo senza ukuthi uhulumende engabi lamandla ukuthi abuse ngendlela zothi abengasabi lawa amandla ukuthatha izinqumo okumele azithathe. Yikho athi kuhambele enkantolo ukuthi kulungiswe lokho.
Nxa sesikhangela abantu abalawa Zimbabwe Reception Permits kutsho lokho.
Kutsho ukuthi nxa uminister engaphumelela kulokhu akutsho kutsho ukuthi sokulandela uhlelo ave lwalutsho ukuthi-ke ama-permit la kumele aphele mhlaka 31 December 2023. Kodwa sekunanzelela ngoba siyazi ukuthi indlela zenkantolo zithatha isikhathi kutsho ukuthi abantu laba abaphethe lezi zincwadi basazoba lazo kuze kuyephela. Esikunanzelelayo futhi ukuthi i-Helen Suzman Foundation yayivele ihambise lolu daba enkantolo isigijimile futhi layo isiya enkantolo isithi kakucace ukuthi mhlaka 1 January 2024 kusiya phambili kuzokwenzakalani ngoba ukuya kukaminista enkantolo kususpenda i-implementation of i-judgment yenkantolo enkulu yasePitoli. So ke sisalindile ukuthi sizwe ukuthi bathini. Kodwa kumele sikunanzelele ukuthi inkantolo kayizangitsho ukuthi minister kalamandla ukuthi angasaqhubekiseli phambili lolu hlelo lwezincwadi zokuhlala. Inkantolo yakutshoyo yathi yona akukho emthethweni njalo kakuvumeli isisekelo sombuso kasivumelani lakho ngendlela abakwenza ngakhona ngoba kulabantwana abafundayo njalo futhi abaphethe izincwadi lezi babevele bengazange bachasiselwe ngesinqumo lesi uhulumeni asesithatha babengavuzwanga ukuthi isinqumo lesi sizabathinta kanjani.
Lo ngumnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Abebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change bathi kuyadanisa ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uzakhuluma enhlanganweni we-United Nations General Assembly kulokuhlupha eZimbabwe.
Abaphatheka kwezombusazwe eZimbabwe bamukele ngendlela ezitshiyeneyo ukunxuswa kukaMnangagwa emhlanganweni we-United Nations General Assembly oqale namuhla. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lona lithi kuyadanisa ukuthi uMnangagwa ozakhuluma kulo mhlangano ngolwesine ungena lo mhlangano yesikhathi ehlukuluza abantu bebandla leli.
Lokuthi uyakuthokoza kakhulu, asikhangelelanga ukuthi kube lento enjalo ikakhulu inhlanganiso ye-United Nations le esikhangelele ukuthi kube yiyo ethungamela indaba zokuthi ezombusazwe zihambe kuhle, iy'nketho ezenziwayo zibe zinketho eziqondileyo, zikhipha umkhokheli abekhethwe ngabantu, hatshi ukuthi leyo federal ama-elections afike bamamukele khona ngale emenzi mongameli bengasiye mongameli.
Ekhuluma le Studio 7 umkhokheli we-Forever Associates Zimbabwe umnumzana Kodakwashe Mumsaka uthi abebandla eliphikisayo akulanto abayemukelayo laloba inhle njani. Uthi inhlanganiso United Nations kayilani lokhetho lweZimbabwe lolwamanye amazwe.
Laba abaphikisayo singabakwanisa yini? Siyakwazi ukuthi libandla eliphikisayo, so konke okwenzakalayo elizweni babe bemele bephikise. Abala laba abakukhangela bethi hatshi lokhu kulungile njalo kufanele, mhlakumbe akumelanga vele sizitshayise amakhanda ngabo. Khathesi ungakhangelisisa sibili, ukhangelisise ngabe umongameli kabizwanga e-United Nations, ngabe bayathokoza abe opposition bethi bona akahambanga ngoba abamboni njengomongameli owezimbabwe, so akaso legitimate president. Kodwa khathesi usebiziwe, sebesithi hachu hambeleni akulandaba akuntshele wena ukubana ngabe umongameli wabo lo uchamisa ngabe wawina ama election ube ngeke ehambe yini
utshengisela ukubana iUnited Nations yona iyahlonipha amazwe njalo iyahlonipha impumelo yokhetho.
Unobhala jikelele webandla leFreedom Alliance uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube yena uthi akutsho ukuthi umhlaba wonke wamukele ngenjabulo ukuvotelwa kukaMnangagwa.
Mina ngicabanga ukuthi esingakukhangelela ukuthi uza kuya umongameli kodwa eyangekile ngoba okwenzakale kukhetho lolu kumele ukuthi kube into leyana abathi khona iyabi kuyangisa lokhu siyafika kwabanye ngale kusazakala ukuthi ukhetho aluhambanga kahle kodwa utholakale ukhona phana. Ngicabanga ukuthi babe befuna ukuthi ukuyangeka kwakho ke kuye phambili ngokuthi unquse khona.
Mnumzana Antonio Guterres unobhala jikelele lwenhlanganiso United Nations wenzela uMnangagwa Mhlophe ngokunqoba kukhetho olwenziwa mhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka. Njengehlala yenza kukhangelelwe ukuthi umongameli weBrazil uzakhuluma kulomhlangano kusasa elandelwa ngumongameli weMelika uMnumzana Joe Biden, umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa laye kukhangelelwe ukuthi uzakhuluma kulomhlangano kusasa. Umhlangano lo uzahlolisisa ngendaba ezijeneyo ezigoqela ukuguquka komumo womkhathi. Ngimele Studio 7 ngiseWashington DC ngingutaba kancube. Namuhla kufungiswe amakansila alichumi lambili lengxenye 26 azamela uzulu emaphandleni kukansili yeWange Rural District Council ngesikhathi izakhamizi zalumango zikhala ngesimo sokunzima wempilo kanye lokusilela kwezentuthuko ezigoqela imigwaqo, izikolo, amaklinika kanye lamadipa. Unokuthi abadlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amakhansila la athi inhloso yabo yokusebenzisana lekhansili lezinye inhlangothi zikahulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ukuzama ukwehlisa izinga lobumpofu kuzakhamizi zemaphandleni. Bathi bahlose njalo ukwenza lokhu ngokuletha inhlelo ezichiyeneyo ezizadala imisebenzi. Omunye wabafungisiweyo emele iMilonga Village kuward 6 ngaphansi kwebandla leCitizens Coalition for Change unkosikazi Nolia Gumede uthi kunhlelo lezi okwakhe kuzaba ufundisa intsha yesifazane ngokuqhakatheka kokwazi amalungelo abo.
Njengomama ngizabe ngizinika isikhathi sami ukuthi ngewadi lapho ngizabe ngihambela khona ngithola ithuba lokuthi ngixoxisane lolutsha especially olungamankazana. Sengibuya kubo mama. Omama abaningi khanye ngani siqala sihlala singabantu esicela kubo baba. Kanti ke lati silezandla, silengqondo, ngikhangelela ukuthi siqhube umsebenzi lo kuncedisa omama ukwenza imisebenzi yezandla.
Unkosikazi Sikhanyiso Moyo ongene ngohlangothi lwabomama iWomen's Quarter esigabeni seChisuma kubandla linye laye uthi uhlose ukuletha inhlelo zokuphakamisa abesifazane kanye lokubakhuthaza ngezokuzisebenzela.
Ingena lekhona ukubana sikhuthazane singomama siyenzelwe sithole singcedisana ngokuthola ama-project sizenzele okwethu sichiyelwe khona ukuhlala singabantu abamabhegazi kubo baba sala singabacelile izikhwama zabo baba zinzima ukuthi zize zivuleke. So nxa singomama sesizimele thina sodwa siyenelisa lathi ukuthi sizifundisele thina abantwana.
Kwezentuthuko egoqela uzulu wonke jikelele kuzigaba zonke lezi uMnumzana Page Africa Ncube ongene ubukhansila lobu ngaphansi kwebandla lezwano PF uthembisa ukwakha amadipa kanye leklinika emashakhe.
Abantu bakithi sikanda kubiwodi kakulagabala clinic otherwise nxa siyabe sikhangelela upresident ekhuluma esithi leaving no person behind, umuntu kungabe lomuntu osalela emuva. Kusho ukuthi thina sisalela emuva ngoba iward yethu ayela clinic. So yinto yakuqala engiyabe ngiyigenza ilwisa ukuthi ibe khona. Okwesibili idipa lakithi lifile, ngizalisa ukuthi idipa libe lamasola kufakwa amajojo konke kwenziwe ngendlela enje e-right.
UMnumzana Bonginkosi Moyo omele isigaba seChidobe ward uthi phezu kwalokhu ufisa ukuletha inhlelo zokunqotshwa kwendlala edalwa yokuguquka komkhathi i-climate change wazisa ukuba imizi eminingi kundawo le ikati selilala eziko.
Inhlupho ezikhona esilazo kuSidobe ward ihlupho lwendlala number 1.
loshupho lokuthi abantwana abanenge abasebenzi. So ngombono wami ngithi mina ngabe usenza sithole amanzi. Amanzi inkalakatha siyakwanisa ukulima continuous loba ebusika loba ngesikhathi sezulu ukuthi kulinywe ukuze sikhothe indlala. Leni labantwana basebethole imisebenzi ngokunxa kulima.
Kodwa ozamela ikachechethe ward ekubandla le MDCT umnumzana Give Me Again Moyo uthi okusemahlombe abo kukhulu ugcizelela esithi okokubandlululana ngomhlobo webandla sekufuze kubekwe nganeno
sesisuka edabeni lama promises kade siwayenza ebantwini sesisiya ku reality ongangokuthi sesisayenza
Isiphatha amandla sekhansili le umnumzana Phindile Ncube utshele umsakazo ukuba ngemva kwezifungo amakhansila la azafakwa ezifundweni zokwazi umsebenzi eziwukhethelweyo.
Singaqeda ukubafungisa namhlanje uJohn bese siqalisa induction for 2 days ukuze abatsha kumenda abadala bafundise ukuthi vele umsebenzi kakhansila ngwani. Sebesuka lapho sesizaqalisa ke ukuthi senze ama committees ethu ikhansili besiqalisa ukusebenza.
Kunani lama councilor la inengi labo lidabuka kubandla lezano PF lele CCC kuthi oyedwa edabuka kubandla le MDCT lomunye njalo oliqembu elizimeleyo. Women's quota abayisithupha bakhethwa ukumela ilungelo labesifazane emaphandleni agoqela iDethe, iMabale neManhanga kama TV lezinye. Ngimele iStudio 7 ngise Victor Korea Force ngingunokuthaba Dlamini.
Ngiyabonga ngokusaba esandile. Sithangela izindlela kwamanye amazwe kumafutshane.
Elemelika lele Iran namuhla akhulule abantu abambalwa abavelele entilengeni emazweni la. Umongameli Joseph Biden ubonge uhulumende wakwele Qatar, Oman, Switzerland le South Korea ngokusebenza gadalala ukuze ukhululwe izizalwane zabelemelika ngele Iran. Ukukhulule abadabuka kwele Iran ababevalelwe entilongweni kwele Melika abadala amacala achiyeneyo.
Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele United Nations ithi kulakho ukuqhamuka umkhuhlane wofudo kwele Libya esigabeni okube lempophoma zamanzi kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula elibulele abantu abedlula 11,300.
Kulomntwana olaliswe esibhedlela kulandela ukulunywa inyoka ngesikhathi eZimbabwe libhekane lokusilela komuthi okwelapha abalunywa zinyoka. Loba kunjalo, odokotela bakhuthaza abantu ukuthi bagijimele esibhedlela bengalunywa zinyoka, kubikwa uBathabile Masuku.
U-Annabel Moyo oleminyaka yokuzalwa elitshumi lanye, 11, ulaliswe esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals ngemva kokulunywa liphimpi esihlathini. Unina unkosikazi Memory Moyo uchasisa ngesehlakalo lesi.
Uthi yena wathi mayelele wezimpi ngathi amhlaba ngathi inalithi. Umntwana akayazi inyoka ngithi wavuka wanatha amanzi. Wavuka wathi gogo, thathi gogo ngize ubuhlungu la. Anti akuthi yena uma ngithi ngiyamkhangela umntwana mbonule gayi awona le mbozi ithu. Wahlathi afinishe umntwana ngenyoka.
Unkosikazi Sanele Moyo, ugogo ka-Annabel, uthi ucela usizo ngoba imithi edingakalayo kayikho esibhedlela.
Into yangibona inzima kakhulu. Noma sifika lakhona ngapha e-UBH, siyabhalelwa imithi ukuthi siyeyithenga. Akula mithi eredily available ukuthi umuntu engalinywa inyoka asiza kahle. Njengaba nje uma esiphakathi kwawo. Kumele ukuthi sigijime siyethenga siyelelale fine siyathenga sibili kodwa i-challenge yemali. So kuyabe kufuna ukuthi ngabantu esibhedlela kuba le mithi sibili kakhulu. So siyacelisa kini bathandekayo sihlobo sicelise ezibhedlela kwabaphathi bethu ukuthi ngabananzelela sibili ukuthi ngakuyabalani le mithi ezibhedlela emelane lenyoka imihlobo yonke yenyoka.
Baningi abantu abalunywa zinyoka kulezi nsuku eZimbabwe. Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo, uthi inyoka zehlukaniswa ngokuba lobuhlungu kumbe ukungabi lobuhlungu. ezilobuhlungu zehlukaniswe njalo ngokuthi ubuhlungu bazo buthundubeza imizwa. Ezikuzinga leli zigoqela iBlack Mamba. Ezinye ngezenza igazi lingasanqini ezigoqela umgobho kumbe ukhothikhothi. Kunezinye njalo ezibangela ukubola kwalapho okulunywe khona. Lokhu kubonakala kakhulu nxa umuntu elunywe libululu. Usikhwica mfundo solwayo Ngwenya, umqondisi wezempilakahle empilo General Hospital, uchasisa ngokwenzakalayo uma umuntu sethe walunywa yinyoka.
Inyoka ziyaluma abantu, ezinye zakhona zi-poisonous, sibili njenge-black mamba ziyabulala abantu imzuzwana nje 20 minutes ifika umuntu uyabe esetshonile. Yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi nxa umuntu elunywe yinyoka basheshe babambise esibhedlela lapho esiseduze. Nxa bebuya khonapho benelisa ukuthi babophe isandla ngobunyawo lapha alunywe khona ukuthi i-poison ingaze yahamba kakhulu.
Uqhubekela phambili usikhwica mfundo Ngwenya exwayisa uzulu ngengozi yokulunywa yinyoka.
Ngapha-ke esibhedlela bengafika bahlatshwa ijekiseni leyo kuthiwa yi-antivenom, yiyo engani iyasiza. Abanye bakhona bengahanjiswa kubo-ICU nxa sebesehluleka ukuphefumula, ngoba inyoka i-poison yakhona iyavala umuntu ukuthi aphefumule kumbe iphambanise igazi, umuntu esewopha igazi emakhaleni. Inyoka lezi zimbi kakhulu.
Odokotela bathi kuqakathekile ukuthi uzulu azivikele ekulunyweni yinyoka ngokugqoka izicathulo nxa ehamba egangeni kumbe endaweni eziminyeneyo, ikakhulu sokusihlwa okuyisikhathi inyoka ezihambahamba khona kakhulu. Kumele kube lesibane sokukhanyisa lapho umuntu anyathela khona, ikakhulu endaweni okuthanda khona amabululu, ngoba ehamba enyonyoba njalo kulula ukuwagxoba. Ukubamba loba ukudlala le nyoka kuyingozi kubo bonke abaseduze, ngoba ilakho ukuba lolaka kumbe izame ukuzivikela ilume umuntu. Nxa umuntu engalunywa kuqakathekile ukunanzelela ukuthi ulunywe yinyoka mhlobo bani, ngakho kuyasiza ukuthatha imifanekiso usemangeni ongasongozi kulo othathayo. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngubathabile Masuku.
Zithwele nzima izakhamizi esigabeni seMangwe esobelenisemathabeleni South esibhekane lokuswelakala kwamanzi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isigaba seMangwe sisendaweni okufunakala izibholane zamanzi okusetshenziswa izakhamizi kanye nalapho okunganatha khona inkomo ezihamba umango omude zisiyadinga amadlelo lamanzi. Isakhamuzi seMakorokoro uNkosikazi Habalapi Ncube uthi izifuyo lezakhamizi zibhekane lodubo lwamanzi.
EMakorokoro ilizwe leMakorokoro liwomile, asikamanzi, asikazikolo, asinazibhedlela. Hayi, okuningi-ningi lokudla kwezifuyo akukho. Amanzi kakhulu iwahluphayo amanzi, izifuyo zilamanzi.
Umnumzana Tommy Nkabi laye uthi izifuyo azisela manzi lamadlelo ngoba umango wabo womile.
Ngakule dona ekhulu isikhathi sijabulele lenkomo livuka lezikolo azilamanzi, sinezikolo ezimbili.
Mama,
kids are primary. Makorokoro secondary. Akula
manzi.
The common kunapho esikotho. Abadamu besifisa ukuthi nxa singazuzi ungasinceda sibe namadamu, kuvalwe leli damu kuvulwe linye phambili kuze ukuthi abantwana besikolo bazuze amanzi.
Uyakhala lo councillor ka-ward 17 eMakorokoro umnumzana Mpendulo Ncube okubandla lenzapho.
Izikolo zakhulisa abantu bakhala ngazo then lamadamu, ngoba izifuyo okwamanje indawo lana abanye ikhangele iwomile ngathi sasemidizit. So bona kulekhangelekithi mhlawumbe bemanti ukwazi ukuthola amadamu kwakhejwa amadamu abemanenzithi izifuyo zikwazi ukuthola amanzi, ngoba abantu sebefela izifuyo ngayo ukunxema.
UNkosikazi Priscilla Moyo owebandla lezanu-PF ongene kukhansili yemangwe emele omama kuward 15 uthi ukhangelele ukuba ikhansili lohulumende bazabalungisela udubo lwamanzi. Unkosikazi Othilia Sivanda ongene kukhansili yemangwe emele omama kuward 4 uvumelane lonkosikazi Moyo. Ukhansila kaward 4 omele omama kubandla le-CCC unkosikazi Lindiwe Dube uthi bacela ukugejelwa izibholane zelanga
ikakhulu imigwaqo lezikolo ukuthi bethola i-harvest water ma izulu lisina nga-implanta amajojo amaningi ezikolo ngoba iward ikhasela ama-challenges amaningi endaba yamanzi.
Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende eziseGwanda neHarare ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Uhulumende wake wethulela uZulu uhlelo lwe-Give a Damn campaign olwasabalala izigaba eziningi emathebeleleni South. Amanye amadamu asungulwa phansi kohlelo lolu kawaphathwanga ngemfanelo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisePlumtree, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje sike sizwe ukuthi abantu bathini ngokwenzakala eZimbabwe.
Nakho-ke okukhulunywa ngabantu abeZimbabwe sikhangeleke kufacebook ye-VOA Ndebele. Kulo team lilo kulombuzo esiwufakileyo ukuthi kambe liyangaphi ilizwe leZimbabwe ngaphansi kukamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Kembo Mahati lo mnumzana Constantino Chiwenga. Yakhuluma-ke lapha-ke u-team lilo ukuthi ale ndawo leli lizwe kunzima kakhulu esikubona sazi ukuthi kuyagcina ngani. Simon phakathi ukuthi aliyindawo ilizwe leZimbabwe isikhathele ngokubuswa bantu yeyikhathi sazisibuse thina sokutheni. Ncube George uthi sibona ngazani liyegibhide bantu ilizwe leZimbabwe. Kuzobuya-ke ukuthula Peace Mnyama ukuthi aliyindawo noma sokunjani kunzima lokho. Sizwe-ke uDlisto Nkomo ukuthi akuneke ungenziwa khona ngale-ke kuleZimbabwe kodwa kwamanje mazani yemgodini taboka bathina abantu konabo.
Yes, siyabona kudaba olo kasoneni Moyo onguye obophisa umnumzana Gift Osterlos uwizi phakathi uthi ubuthuleleni sonke isikhathi njengoba kulicala eladalwa kudala. Omunye njalo uStrike Sanele Chongwe uthi kunuka inhliziyo embi ungani kulokungalunganga okwenzakalayo.
Ye kunjalo ke khona mfoke yothi sibona okunye njalo. Umabulawa Norman Kelly Mabulawa uthi umfowethu ke umajayivana wakhuluma wathi ilizwe leli kalila mali njalo ilizwe leli lobuswa kanzima. So kekho sikubona khonapho umajayivana wakhuluma kudala kwahle waqeda siyakubona sokusenzakala kweZimbabwe. Xolani Mdluli la uyabhala lapha-ke uthi Zimbabwe VOA siyalithanda kakhulu kodwa-ke phela lokhu kubusa esikwenziwayo kunzima. Kuzobuya-ke umalaba malaba kuthi kungcono ukubuswa-ke ngusmith kulalokhu esikubonayo kodwa kusiba khona umpofu uthi hayi phela abantu bekani phansi amaphaphu siyabuswa ye kodwa-ke siyaphambili ngombuso kamnangakho lingaze lithini idfefe. Yes, akuzwa kakhulu. Kuzobuya-ke umbekezele Godonga uthi heyi alikho ilizwe elinje shame siyahlupheka kakhulu. Qhubeka khonapho ke taboka.
Yes, siyabona kolunye udaba lapho kule moto echayiwe khona kulo Thamsanqa phakade othi omachaya bona bangaphi ababotshe njengabanye. Siyabona njalo uMadonna Ntombi yakomayiza uthi yikho abakwaziyo besehlulwa yikulungiswa ilizwe abalamahloni.
Yes, siyakwazi njalo ukuthi sile WhatsApp yethu iVOA Ndebele, VOA Shona, VOA Zimbabwe. Nxa lifuna ukuthumeza umlayezo 202-465-0318 ngizaphinda njalo 202-465-0318 lingakhohlwa njalo ukuthi lamhla phela kule live talk. I-live talk ke sixoxa ngamalungiselelo omhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly lokwenzakala kweZimbabwe. Lapha sikhuluma-ke ngezokhetho lokunye. So ke taboka khonokho-ke yikho sikhuluma ngakho ku-live talk lamhla.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi isikhangele ebesilazo.
Ye, noma kunjalo-ke siqhubeke siyakhonale taboka
akutsho ukuthi kuthwani kulapho.
Kuthiwa uhulumende wakwele South Africa uphanyeke emthethwandaba udaba lwamaZimbabwe exemption permit ephikisa isinqumo esenziwe lidala lePretoria High Court elathi akumelanga emiswe ukusetshenziswa lonyaka.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangele ukuba uzafika eNew York kunsukwana ezilandelayo lapho zangena khona umhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.
Lami uGibbs Dube umthembo sithembayo ngisitelilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Mutsinokupai nawu.